transportation zvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu muno kuti vange vachirarama. Ndezvipiwo
zvimwe imi zvamuri kufarira zvamunoona vachisikoshandura?
VaTrump vachauya vachisaina mitemo yakawanda yavanofungidzira kuti ichabatsira kuti utongi hwavo hugadzike hudzike midzi kubva musi wekutanga. So mamwe emitemo yavachasaina iyoyo anonzi maexecutive orders ane chekuita nesecurity, kuvhara border. Vachagadzirawo nyaya yezveupfumi yatanga kuchangotaura. Vanoti ivo vanofungidzira kuti vakaregedza makambani achidrila oiri zvichaita kuti mitengo yetransportation iderere, zvobva zvatapukirazve zvichiita kuti mitengo yezvinhu zvese inge yakaderera.
Avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinotsigira vaTrump vakuda kwashepejana vachitaura vari parunhare kuTexas.